very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington at this Thursday, October the 20th, 2016. Welcome to the Women's Segment, the Women's Round Table, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Round Table, we are looking at the life of the rural woman. At a time when the world has just celebrated the International Day of Rural Women, we're looking at how they are coping, the challenges facing the rural women, and what can be done to alleviate these challenges. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. And the number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina che madzimai musakanganwe.
Ole sine lovo mama lingakohlwa. Njalo sikhona ebulenjini. We are on the web. You can find us on the internet on www.voazimbabwe.com, lobanjalo www.voashona.com, lobanjalo www.voaindebele.com.
And also, don't forget that we are now live streaming, so you can join in the conversation right now. But to do that, you have to like our Facebook pages. So go ahead, if you haven't liked them yet, like VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7, and you can join in the conversation right now. And be reminded, we're speaking about the rural women and how they are coping. PJ.
Yeah. And today's the United Nations or International, it is not today, but we did celebrate the United Nations International Day of Rural Women. And Zimbabwe is also celebrating in the process. And it honors the role of rural women on the 15th of October each year.
Yes.
It also recognizes that rural women's importance in enhancing agricultural and rural development worldwide, not only in Zimbabwe.
Yes, PJ, like you just mentioned, the day was actually commemorated on Saturday, which is the 15th. But we are continuing because we know that the role of the woman, the rural woman, is celebrated every day.
Every day, coming from
Zimbabwe, the rural women really holds up the country. As we know right now, you know, this is the time, you know, when people are actually migrating from the, you know, townships to go back to the rural, you know, places to get food to come back into town. So the first International Day of the Rural Women's Day was observed on October 15, 2008. And as PJ says, that day recognizes the role of rural women, including indigenous women, in enhancing agricultural and rural development, improving food security, and eradicating rural poverty. So we want to hear from all the rural women out there. How are you coping? And also women, you know, in the urban area, what are you doing? You know, are you going back to the rural areas? What's the situation on the ground? So that's our topic tonight. Please join us, PJ.
And not only in the rural areas or in the urban areas in Zimbabwe, but also in the diaspora, because we know that women all over the world, they are the ones that are actually looking after their families, whether you are at home in Zimbabwe, whether you are in the diaspora, in South Africa, Botswana, even here. We tend to send some money back home just to look after our families, and even adopting some of the children of the extended families, the orphans, and some women even in the diaspora are running organizations like we have the Mopane Foundation in the UK, where people are sourcing for some funds and they are paying school fees for children back at home, children which are orphans, mm-hmm. orphaned mostly by the scourge of the HIV epidemic.
Yes, PJ, and you, as you know, one of our friends also, Teresa Adangwa, she has an organization mm. that also is taking care of some mm. orphans, I think in Chinoy, in the Mashonaland West mm-hmm. province. And we spoke to Sandra from Los Angeles,
yes.
where the debate was last night. And she was talking about also, you yes, know, thinking of starting projects in Zimbabwe, especially also in Mashonaland West, to help those that can't go to school. So it's interesting how women, like you said, in the diaspora,
wherever you are mm-hmm. in the corner, in any corner of the world that you are, you find that Zimbabweans are really, women in particular, mm-hmm. are really always look back where yes. they're coming from. Be it adopting even the extended families, mm-hmm. Children that are orphaned or that are not even orphaned, mm-hmm. but mm-hmm. Just because the parents cannot manage to pay for the fees for those children.
Yes, PJ. So it's interesting. I think you just opened up right there where you actually included the women in the diaspora.
Yes, in the diaspora
it's very yeah. important that we are inclusive of all the women. So it doesn't matter where you are. We want to hear from you. What are you doing, you know, to enhance the role of the women in the rural areas? Yes. PJ, back to you again.
Walamhlanje uhlelo lwethu asihluzeni bomama luhlelo elapho isikhangela khona ukuqakathekiswa kwabomama ikakhulu labo abasemaphandleni emhlabeni jikelele. Leli lilanga elasungulwa ngomnyaka 2008 inhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba United Nations. Ikho ke leli langa lithiwa International Day of the Rural Woman. Uqakathekile umsebenzi kamama. Iko kume ngikhuluma nje lo Mavelas lapha sithi ayisikho ukuqhakatheka kwamama nxa ukuthi usemaphandleni kuphela. Umama angabe esuke emaphandleni wahlala emadolobheni khonapho eZimbabwe kodwa ke engxenye aphume laseZimbabwe abuye emazweni afana labo Australia, eUK khona ngapha ngaseMelika kanye laseCanada. Uzafumana ukuthi akakhohlwa lapha avela khona. Uyabe lokhu ekhangela muva. Ngiyacabanga ukuthi ngeke ngaxoxike saxoxa njengomsakazo labanye abalezi hlelo zabo ezehlukeneyo ezokuhlawulela abantwana abezikolo labo abasebezintandane ikakhulu abachiwa ngabazali ngenxa yomkhuhlane lo owengculazo. Ikho imisebenzi minengi enziwa ngabesifana. Ikho esifuna ukuyiqhakathekisa yona leyo. Sibakhuthaze njalo. Sibakhuthaze njalo bona abasemaphandleni abalokhu bekhona ngale emaphandleni ukuthi lilakho lani ukusuka ebuyangeni, lilakho njalo ukuselela imuli zenu, likhona ngale ngasemaphandleni. Ngilethemba lokuba sesilayo umhlonitsha wethu wokuqala kuhlelo lwethu, kodwa ke ngingakamamukeli wothi nginike kumavelasi laye bulise abalaleli.
Makadiva tererise kunzwa kwamaita kuna CCPJ nasi puchirongwa chedu tiri kutaura isu nezvemudzimai wekumaruva kuti nekuoma kwaita zvinhu pari zvino zviri kufamba sei ikoko. Asi tiri kutaura izvi panguva apo sangano reUnited Nations ranga riri kurangarira iro zuva rinonzi iro International Day of the Rural Women, vachiti ivo zvakakosha kuti mudzimai wekumaruva asimudzirwe nekuti ndiye anowanikwa ari mune zvakawanda sekugadzira chikafu. Chatunoona mazuvano picha ichiri kudyiwa kana neimomo madhorobha. Saka nhasi tiri kutarisa kuti imi vari muno mudiaspora kana vari kumamisha nekumadhorobha zvii zvamuri kuitawo kubatsira madzimai ari kumaruva uyezve madzimai ari kumaruva ndeapi matambudziko amuri kusangana nawo. Asi ndinonzwa PJ wati pane varipo.
Honorable Stembile Mlotsha, siyakwamukela kuhlelo. Hello.
Hello PJ, ngiyabonga.
Yeah, siyakwamukela kuhlelo lwethu, ngabulisa abalaleli.
Sanibona abalaleli abahle.
Yeah. Wena ke ungumhlonitshwa, ngumeli wesigaba seMatopo kumbe eKhezi?
Ngumeli wesigaba seMathebeleni South. Uyakhumbula ukuthi PJ i-constitution entsha yabekwa senator bonke ukuthi bakhangela i-province ibe yisigaba abasimelayo, kodwa ke nihlala eMatopo.
Yeah. Ungasichasela ke njengoba lapha sinanza ilanga elabekwa eceleni United Nations eleka mama lo osemaphandleni. Wena ke ngesikhathi esiningi siyasithi singakhuluma lawo ecingweni uthi hayi sake ngijimele emaphandleni. Ungachazi ukuthi lisebenza njani khona ngapho ngasemaphandleni. Mm.
Yebo kumnandi kakhulu ukuhlala emaphandleni ukuthi ukukholisa kodwa khona ukuthi abantu abasebenza enhlanhla njengathi ngikhuluma kunje nje ngiphendula ngisiya 17 ngene Belgium emhlanganeni we-ACPEU kodwa ngihlala emaphandleni and ngiyakwisa ukuthi ngayinto engizibonayo ngine ndlela yokuthi izifake engqondweni zabantu engihlala labo emaphandleni ukuze impilo yabo ize ngcono ithathe elizinga elingayitholelo abakulo kathesi.
Njengoba emaphandleni kungela getsi, kungela manzi awempompi, kuyahlaleka sibili?
Pithe, kuyahlaleka, kufuneka umama ozimiseleyo, esibindi, ngikhuluma lawe khona apha, ngimanquma ngothango, ngesaba nokuthi ngingaba inkume engangiluma. Yimpilo yangona emaphandleni, kufuneka abantu abanezibindi.
Ngoba
ngibaleke nje ngoba sethukane be-radio asezizwanani. Kodwa-ke into ekhona emaphandleni abantu abahlala edorobheni bathi ngoba impilo emaphandleni ichiphile. Ayichiphanga impilo emaphandleni ngoba ukhangela ukuthi umama uthola ama-20 liters amangaki ukuthi ewalethe ekhaya lapha esuka umango ngange-2 kilometers ukuze benele bonke abantu ubaba nabantwana bonke benele bageze bathini kuwatshwe lapha ekhaya. So-ke nxa yekukhangela ubaba uthi yena na akumdleli imali ukuzuza amanzi ekhaya kodwa kudla igazi likamama lwana ukuthi amaqala khona ekhaya. Akumdleli imali ukuthi angabhatali ugesi kodwa kudla igazi likamama lwana ukuthi athole umnyaka wenkuni nsuku zonke ukuthi kelele sikuthi lapha ekhaya. So-ke okukhona ukuthi ubaba fanele bakunanzelele kakhulu ukuthi umama emaphandleni ancediswe ukuthi lezo zinto ayenza kubehlula esifameni sekhaya ukuthi kungabi yimali enkulu kodwa-ke kunanzeke ukuthi umama lo ahlale ngokuphela ayehlolwa amajoyini athini aphathe kahle ukuze enelise ukusebenza umsebenzi enzima ekhaya.
Ye, anakekele impilo, impila kahle yakhe. Ngiza kuthi ubambe khonapho ecingweni.
Anakekele impilo kahle.
Ye, bamba khonapho Senator Mlotjo. Sizabe lokho esixoka lawe lapha lalapha ya. Ye. Marvelous.
Pije. Ndandoda kuzoti Senator wanga vari kuti chini kuti ndienda nzwa uchivunza iwe kuti kunogarika here kumaphandleni.
Yes, she's saying life is tough in the rural areas
because
there's no tap water. Mm-hmm. She has to travel like 2-3 kilometers to fetch the water to be able to bath all the family members, to be able to cook with that water, to be able to drink that water.
Very
so it's much more tougher. For, although families are saying it's cheaper to live in the rural areas than in the urban areas because everything you have to pay. But in the rural areas, you pay with the blood of the woman.
Oh,
the sweat of the woman.
Sweat of the woman, okay.
Yeah.
I mean, honorable, timono go na utiti kurukure re timbonzo wa utikuwa kamira sei kwenyu.
Hanzi savage gani nga ripo parunari.
Oh, paka nakasaka mshware savage gemu ripo irapu. Hello. Muzware Beatrice Savage ke muripo here parunari?
Savage. Wongu ndiripo parunari.
Aiwa, tinokuchingamidza ine mufaro.
Nothing.
Eh, asi muti taurise imbijana.
Mhm. Ora fast. Ora muri bata ure here.
Beatrice, tinoziva kuti munoshanda imi nemamwe madzimai ekumaruva. Tiitsananguro nezveorganization yako uyezve kuti unoshanda sei nemadzimai ekumaruva nevana vechidiki.
Organization yandinoshanda nayo inonzi Root. Inoshanda mumaruwa nemuperi ebeni panzvimbo dziya dzakada kudziri panzvimbo nematowns. tinoshanda zvizhinji kutipedza nyaya yekurodzwa kwevana kana vachiri vadiki uye nyaya yekupedza urombo sechidanho chatinogona kuita kuti tipedze nyaya yekurodzwa kwavachiri vana vadiki nekukurudzira zvakare kuti vanasikana vaendeswe kuchikoro ndizvo zvimwe zvezvatinobata tichiita imomo mumaruwa saka mukushanda kwatinoita tine maprojekt atinoita nevasikana vechidiki kuti vakwanise kunge vachibatsirika vawane cheuviri chinoita kuti vararame upenyu ndasvika matanga kutaura ndanzwa kuti onarebwa wangu achitaura zvizhinji nematambudziko anosangana nemadzimai kuti vanofamba madhisitenzi akakurisa kuti vawane mvura kuti vaende kuzvipatara nezvakadaro saka tinenge tichiti madzimai vasikana vechidiki ava vakawana zvinovabatsira zvinoita kuti upenyu hwavo hunge hwakatirerukei maererano nemararamiro aya vanoita semienzaniso tinobatsira sevasikana vatinoshanda navo kushamba vari kuita zvekurima miriwo vachitengesa vari kuzviita at a larger scale zvekuti vakwanise kuendesa vana vakapinda muchild marriage vakabanikidzwa kunge vachipinda mukuroorwa vachiri vadiki saka mumamarriage wavo tiri kuona kuti vane matambudziko akasiyana siyana vari pachidanho chikuru chekubata HIV vamwe vavo vatori HIV positive vamwe vavo vari kurarama mumaenvironments ekuti haaite vari kuwanikwa vachishungurudzwa mishonga yemudzimba vamwe vavo havana kana cheuviri chekuti vabate semenzaniso tinemwe musikana ane18 years ane vana vatatu ari kurarama neutachiwana hweHIV akadropa out of school haana kana any source of income pano haana cheuviri chekuti ararame saka unoona kuti upenyu hwemusikana uyu achirarama muruwa hwakaoma nemaconditions ese andataurayo saka ndo zvimwe zvatinenge tichiita izvozvo kuti zvidiki diki zvatinogona kuitawo seorganization kuti vasikana vange vachirarama upenyu hunenge huri nani
aiwa tinotenda Beatrice PJ we heard there from Beatrice. But Beatrice, just tell us a little bit about your organizations. I was going to paraphrase, but I realized, okay, you can do it. And how you're working with women in the rural areas and young girls. What does Roots do? In English, my sister. Beatrice.
Hello. Okay. Roots is an organization that's working in Zimbabwe, more primarily to end child marriage. The work that we are doing focuses on economically empowering girls so that they lead lives where they are in control of whatever is happening within their lives. Mm-hmm. They're economically empowered. They are able to access opportunities that are available for them within communities and are able to participate in decision-making processes because they would be economically empowered, they have access to education, are leading healthy and thriving lives. Mm-hmm. We work with women and girls and young men as well in rural and peri-urban areas. We provide economic generating support for income generating projects for young women to alleviate poverty because most of the girls actually that we work with have been forced in child marriage and in those situations they find themselves at risk of contracting HIV, experience violence from their partners, even from the families where they were forced to get married to. Mm-hmm. So some of the work that we do is to work with the traditional leadership in the communities in those rural areas so that they are aware of the consequences of child marriage and actually stand up and speak out against child marriage. Mm-hmm. And we know traditional leaders are custodians of culture in the rural areas. So if they speak out against the practice, you find that most people tend to listen and there's a shift in terms of norms that people begin to practice around gender equality and equity and the support of the girl child to be able to thrive. What we also do is we work with the girls themselves so that they are aware of the consequences of child marriage and they are also aware of their reproductive rights. Because we know one of the leading causes of child marriage is teenage pregnancy. In our culture, the moment you fall pregnant, you're forced to get into a marriage as a way of correcting the wrong that you've done. So we also work with the girls so that they are in control of their bodies and they are autonomous. And mm-hmm. one of the challenges that we know is forcing girls to get into marriage is the issue of economic deprivation. Mm-hmm. So we support livelihood activities for the girls to do so mm-hmm. that they don't see marriage as an alternative if they are faced with economic hardships, but that they are able to work for themselves with the little support that we are providing for mm-hmm. them.
Mm, thank you there, Beatrice. We'll hand you over. PJ, I think Honorable has been waiting. Beatrice, if you can hold on, we'll come back to you. We're going now to go over to Honorable Mlojo. PJ.
Nkosikazi Mlojo.
Okay.
Hello. Ukhona Nkosikazi Mlojo.
Mm. PJ, maybe we're what we're still.
There's a thing where suile.
I'm when it comes to a rural woman in Kinesaga.
Hayi kukahle. Sibe sikhuluma lapha lo Nkosazana Savage ke. Yena ke othi usebenza lenye inhlanganiso ukhokhela enye inhlanganiso esebenza lamantombazana esebenza labesifazana basemaphandleni. Lina ke emangweni wakini kulazi lizikhona na inhlanganiso eziphathisa umama wasemaphandleni.
Okokuqala PJ ngifuna ukukwazisa ukuthi kunohlanganiso okuthiwa umama umama ngumama foundation ekhangela ukuthuthukisa omama ukuthi bavuleke ukuthi ngesithiwa babe exposed ukwenzela ukuthi bakwanise ukusolva inhlupho abahlangana lazo emagumeni abo and leyo nhlanganiso ngihlala ngikhotha ukukutshela ukuthi yafoundwa yini yini engayakhayo ngo-2009 incediswa i-WIPSU yangivulela amasango okuphela ngase ngizigoganayizela leyi inhlanganiso ekhangela omama so siyahlangana every year sise celebrate into zezinje ezilabo maphakathi ukuthi nje this time 15 October ufice ngise Belgium so kwaba nzima ukuthi ngicoordinate ukuthi sikwanise ukuthi si omama bahlangana so sikhangela kakhulu ngakuthi baphase PJ ukuthi sakhangela impilo kahle kamama ukuthi mama ukuthi azaphile kahle ukuthi abe njani sabiza ama organizations angancedisa umama ukuthi nxa efuna ukucabanga ngokuphila kahle kufanele ayenze njani sasuka lapho sakhangela ukuthi ama income generating projects kwapi saye sabiza lama groups ama musical groups abo mama othangutandanani ensemble okulabo mama balaba 45 years 50 years babuya bazogida bagiya batshengisa ukuthi bangakwanisa ukuphila ngakhonokho sasuka lapho futhi sabuya kwaba amakatali omama abachaya amakatali beyigroup bebodwa so siyabe sizama ukuthi omama bavuleke emakhanda angacabangi ukuphela ngamatamatisi ukuthi kuthengisa itamatisi yikho kodwa bavuleke bakwazi ukuthi zikhona ezinye izinto abangazenza bakwanisa ukuthi baphile ngazo PJ.
Yeah. Ungathi ngamafitshane engxenye ngesiNgisi uMavelas la yezwe labanye abalalela abangasaziyo isiNdebele ukuthi you did start an organization that is solely for women, especially in the rural areas.
Maybe PJ, before we take on Honorable, I'm going to ask you to just give me 1 second. Hello. So we can take one woman in the rural areas. If you can hold on, we'll come back to you.
Okay.
Sisi Esnat.
Okay.
Muripo here, parunare.
Ya ndiripo.
Ehe, muri kunzwa iri mugango nyaya ye madzimai ari kumamisha kuti vari kuzvigona sei. Imi muri kupi?
Ini ndikumandira.
Ehe, asi muri kushandawo here kana kuona vamwe vari kumamisha timotsana nguro.
Asi zvakatoma, tiri kumarondira imo mutenge chingotengesawo, ningo chingoenda kumtsika kwacho hapana chaone mbouya nacho. Unongora pedza 2 weeks kana kuti 1 week uchingofamba chete, pasina kana dollar rauri kumbobata, saka hazvi zvakatoma.
Kumushande kupi?
Ndekwa chota.
Ehe, asi pamunodzokera kumusha muri kuona madzimai ari kumamisha ari kuzvigona sei imi vekumadhorobha kana makatarisana nematambudziko akadai.
Vari kumamisha wacho vari kutochema futa hakuna kutombomira mushe kumamisha kwacho.
Vari kuti nhuna dzavari kunyanya kusangana nadzo ndedzipi?
Nawe chikafu, chikafu hakuna.
Mm-hmm.
Mvura yacho chaiyo kuti vawane mvura vandofamba distance.
Mm-hmm.
Saka zvakatoma.
Aiwa, tinotenda chaizvo sisi Esinati, tambonzwawo kubva kumarondera uku kuti kwakamira sei. Okay, muve nezuva rakanaka. PJ, we heard there from Esnat Makulu Penny, who is in Marondera, but she's saying that she, I think she is a vendor, and she has been selling wares for 2 weeks. Nothing. She can't even get one single dollar, she says.
Sometimes, yeah.
And she's saying that for now, she, you know, she when she visited her rural home, it's just as difficult.
Mm.
There is lack of water, like what Honorable was saying, and also lack of food. So those are some of the challenges that she says are facing women. But I think we can go back to Honorable so she can tell us about her organization and how it's working with women in the rural areas.
Yeah, because she was telling me that you do work with women so that they don't only look at fending for themselves by selling tomatoes and the usual things, vegetables and such. They've even gone into other fields that are fields like they are artists for singing, singing for a living, and all that, and all those things. So you can pick it up, Honorable Mlochwa.
Hello, Honorable Mlochwa.
Yeah,
if you can tell us.
For the benefit of mothers.
Yes.
and our other listeners. And I appreciate that, Honorable. Thank you for calling me out.
telling you that in 2009, when I became member of parliament, I had a vision that the rural woman must be exposed to a lot of things so that at least she has a choice. If she's not employed, she doesn't only think of selling tomatoes or green vegetables.
Yes.
She will think of eating something else. Mm-hmm. So I took it to myself that I need to inspire the women that I live with in Matopo.
Mm-hmm.
So I founded an organization called Umama Umama Foundation, which looks typically into the lives of the rural woman. And now...
Hello, Honorable. Hello, Honorable.
Senator Mlochwa. Hi, ucingo lwakho.
Yeah, I think if you can move around a little bit, we were losing you. I think we've actually lost her on the line. The line just dropped. But PJ, we have a very interesting contribution here from a live streamer who's live streaming with us. Her name is Laureen Magdalene. And I think she has a question for Beatrice Savage from Roots. She says, just wanted to know if the adults who have been found to have married or agreed to marry off young children have been persecuted. So, Ms. Savage, if you're on the line, would like to pose that question to you. It's coming from Laureen Magdalene. And I think I also have her number. So we're going to call her and to see if, you know, she wants to be part of the program. Hello, Ms. Savage.
Hello. Just to respond to Lauren's question, most of the girls that we interact with, we already found them in those unions, or they are already living with their husbands or their in-laws. So what we have done is we've provided legal mobile aid for those who want to then take up the issue to make sure that whoever forced them into marriage is criminalized, or if there was a case of rape, that they have access to the, you know, legal system.
Mm-hmm.
We have managed to do that by providing legal mobile aid.
Mm-hmm.
And we have also moved on to support the girls because some of them are already divorcees.
Mm-hmm.
They were married at, say, 14, 15, then they are divorced, and they don't know how to take care of their children.
Mm-hmm.
We also support them to do to claim maintenance and fill out the forms and stuff like that, because most of the girls that we interact with,
are not aware of what other support mechanisms they can take advantage of in terms of the law for them to be able to, you know, do things like cleaning, maintenance for the support of their child so that the burden is not on them only.
Mm-hmm.
So it's based on an individual-to-individual case, but we make sure that we provide such information to the court so that those who are raped and want to pursue the criminal justice process, they are supported to do that.
Mm. PJ, before you ask her the question, can you say that same, what you just replied to Laureen, can you say it in Shona? Then PJ will come back to you and pose a question. Mungo tisana ngura mshona. Sisi Lori nwafunza, ivo kutikune avu, varukuwa ni kwa wachiro rava nava, vasatwa vazira, varuku itwasi. Motipindro isu, so then we'll come back.
That's what I wanted to add to that question. That is it now a law to prosecute the parents that marry off their girl children when they are still young?
As of 20 January, just to also maybe speak in English first, then I'll respond in June.
Okay.
As of 20 January, the Constitutional Court of Zimbabwe said that banned all child marriages in Zimbabwe, whatever form of union, whether it's Kuchaya Mapoto or just eloping or something like that, any union with anybody who's under the age of 18. So people can take advantage of that ban that was done. But what has been, what needs to happen also is the alignment of the laws, because we know our customary law is silent on the age of marriage, and our marriage access girls can consent to the age, to marriage at the age of 16. So there's need for that alignment. But the ban was put in effect as of 20 January 2016. So it is criminal. And child marriage has always been criminal under the Domestic Violence Act, and attracts a sentence of up to, I think it's 10 years. So, yes, it has always been a criminal offense. It has not just been popularized for people to know. So people, those who are forced in marriage can actually seek legal recourse using that piece of legislation, the Domestic Violence Act. But in terms of advocacy, after the ban of child marriage as of January, there's need for that alignment so that there's no confusion as to the what little piece of legislation do I use or something like that. Because the customary law is saying he's silent and the marriage is saying 16. Kudaira mchishona.
Chimbo, mire enyu misavajiki. Tina madzimai varu ku South Africa. Tombo kubatai makadaro mozodzoka muchitsanangurira henyu murimi rwamai. Asi ndokutendai. Madzimai varu ku South Africa makadi henyu.
Hello.
Hello madzimai makadi iko.
Ndipedu makadi tinotenda nokupinda muchirongwa chenyu.
Aiwa nestafara tiri kunyatsonzwa kukomborerwa. Ndimadzimai kuti madzimai pakunamata here kana kuti muri kungonzi henyu madzimai.
Ayo. Zvakakwana zvakadaro kuti kana ndikangotangu madzimai kudaro.
Ya, mutitsana kurowo muri kunzwa iri mugango iyi.
Notenda. Aindanga chingoda kuti pamwe dzimwe nguva ari mudhorobha ungatoti kuri nani pane kumusha.
Sei madaro.
Nekuti kumusha zvinenge zvakangoma sena hangu nguva zhinji ndinogara ndichienda kumba sezvakaita muna August apa kuma20 ndaiva kumusha. Unotoona kutoti sekwedu mvura chaiyo pandakaenda ipapa ndofunga ndakaenda kwe 3 days.
Kumusha ndekuti musati maenderera mberi.
Handina kunzwa kuti matichi.
Ndati kumusha ndekupi kuti vanenge vakateerera vanzwewo zviri kuitika kudunhu iroro.
Okay, kumasvingo kurengo maini.
Muendera henyu mberi.
Tinotenda taitoenda kutorara kutsime. Hakuna kana chinonzi mvura, hakuna kana chinonzi bhoho. Hakuna kana chinonzi muriwo zvekare, saka kurarama kwacho unongoona kuti paunotoshanda ipapa kana ukasawana chaunototumira kumba, unongoona kuti hapana zvinotombobuda. Ndopanoti mari yaunenge tusenzona kuti panotenga chikafu. Nokuti chikafu chacho sesu atisiri, hakuna kana patakaenda, hakuna kana kea kubva muna February munotongotenga. Mvura yacho munzvimbo medu hamuna kana chinonzi bhoho. Ukaenda na 8 manheru izvozvi panenge pachitori nevanhu. Ukaenda na 11 unongoona pane vanhu. Ukaenda na 3 saka kutovesa moto vanhu vachirara vari kutsime mukaenda modzoka mangwana. Ndihwo upenyu hwacho kwokutoti mukaenda kwokuti munogona uno. Teka inzvimbo yakaita sekumaini hakutoiti zvokuti ukaenda kana kuti ukaenda kusenogona ndiani bhaketi wanodzokera manheru. Saka unenge uchingoona kuti zvinenge zvakaoma ndopamoti Vraito muchawacha ndopo munoti muchana yekubika nokudi unenge uchingona kuti pano mutown mungaita mugo zvasvemara simvura zvokwadi zvinenge zvakareruka kuda vane mabho zvinenge zvakati rokuti asi sekwedu zveshuwa nyangori kuno wakagara kudai unogara uchingofunga kuti zvindakangodai izvezvi vana vanotori kutsini mwana unotomutsa kuchikoro mukatanga inini kamukaenda kumatu. Pamunokwanisa kana zvikaita kuti masvitsa kumafo mazadza mugomombo manya kuti vazotura mugomo hwanu vanogona kugesa vachienda kuchikoro mozosara muchitakura imwe muchiuyisa kumba.
Saka tiri kutarisa kuti United Nations yanga iri iyo kucherechedza zuva remudzimai wemaruva. Zvii zvimwe zvamungade kuona zvigadziriswa takatarira mararamiro amuri kutsanangurai emadzimai ekumaruva?
Tinotaidi sekwedu ndongona chakangokosha kutiwo kana muri semunzvimbo saizvozvi kusina senzvimbo sokuti ike zvine nguva yekuti hakuna mvura hakuna chii vakagona sokuisira vanhu sezvakaita mabhoho mukava nebhoho zvimwe nguva kana chero chikafu chikanetsa saizvo chikafu chinetsa kana muriwo munawo munoziva kuti tichatenga sadza chete asi muriwo tinawo zvinongozva kuti uri kutenga sadza uri kutenga zvakare muriwo zvakare woita somunhu wagara ajaira upenyu hwei hwemuchirungu kana makangokura muri vanhu vekumusha wekuruzevha makajaira zvokurima nokudii mvura kusina zvinenge zvakangooma semedu zveshuwa kana chinonzi bhoho muraini hamuna kana chinonzi bhoho hamuna kana chii mune rakandeta tsime wani rakangeta rinoti raini rose ndomunzvimbo yamunenge makamirira saka unenge uchingoona ungoti zvinenge zvakangooma kuti pamwe zvinoda madhona here kuti mugonogadzirisirwa kana kuti chii chikonzere chezvokwadi unomboshayiwa kuti chii
asi hakuna mumiriri here munzvimbo iyoyo vaye vatingati makanzura kana mp
makansela variko asi inini dambudziko pandakatomboenda kumba ndakatombotaura kuti ko chinokonesa kuti mucherwe bhoho chii dambudziko kuti kune kana kuti vezvakaita veutsana vanofanira kuzvimirira here makansela here kana kuti chii asi mhinduro yacho suwa ndakatozvishayiwa kuti chii zvoutoti zvikadzikaita senguva yekuti mvura yatonyatsokunaya nyatsokunaya kana nemabhiriji chaiya kutochero kuenda kumasvingo kwacho hakuendeki kuriko chimwe chirwuso chikazara kudai chikazara rukuku haugoni kuenda kumasvingo haugonaita sei munogona kuzara muri kumiri hakuna kana rodhi dzakambonaka mufungenyu.
Tazvinzwa shuwa madzimai tinokutendai sisipj vanenge vaita mumwe muteereri saka tiri kurwadziwa kuti takubvisai panhare nekuti maa muri kunyatsodedemura zviri kunetsa kumasvingo.
Aiwa maita henyu takawanda tinongofanira kutaura tese maita henyu nokundifonera kwamaita.
Aiwa tinotenda musaramwe chirongwa chirongwa ichi ndechenyu garai murimo muchirongwa.
Tinotenda maita henyu.
PJ, you seem to have a caller right there.
Lorraine Magdalena.
She's the lady that was live streaming with us, so
yeah,
you can take her from your end. She was asking. Hello? Beatrice. Hello.
Hello, Lorraine.
Yes, how are you?
Fine.
Yes. I'm quite shocked, if I can just say, kuti mukore uno tichiriku tine vana vasikana vari kurodzwa vari vana vadiki kudai ndoziva kuti kwaita nhamo and especially mudzimhuri zvinhu zvinonetsa saka ndachida kubvunza hangu kuti ndanzwa sisi Beatrice vachiexplaina kuti maprogramu avo akaita sei kuti vari kuzvionawo sei maruva mavari kufamba imomo kuti vanhu vavari kudzidzisa nezvekuti zvakaipa izvi zvokurodza vana vadiki vari kuzvitambirawo sei uye vari kuona here kuti situation ichaimprova nekuti we really have to do something. I don't think that it is something chekuti tinofanirwa kubvumira isu sevabereki one sevakadzi two kuti tirambe tichiona vana vadiki vachirodzwa vari vana vadiki kudai.
PJ, I think sisi Beatrice avadye muchipo yemupindure zviri kubvunzwa ndo sisi Lorraine Magdalene vanga vachi live streama nesu vapinda muchirongwa chipindura nai ipapa.
chirongwa zviri kutambirika in terms yekuti vanhu vakuziva kuti chitiko ichi chekurodza vana chakaipa. Asi dambudziko guru riripo nderepepi kuti hakuna masolutions setikapa muenzaniso wenyaya yepoverty. Avo vabereki vanorodza vana vavo because of poverty. Tanzwa mutaura bvakunotaura ari kutaura kuti vanhu vanonorara kubhoho. Imagine mwana ane 15 years musana ari kunorarawo kubhoho ikoko. Sometimes hakuna security. Saka hapana maalternatives aripo. Machezi vanhu vakuziva kuti kurodza vana kusana kwakashata. You find vamwe vasana pachezvavo vanotofunga kuti kurohwa kuri nani. Ndikawanawo kana ndichichawo gadhi achindinokunda ndambo achichiri chimwana chidiki chotofunga kuti zviri nani ndinowana security. Even mafamilies vamwe vanorodza vana vavo havasi haisi nyaya yekuti havadi vana vavo but inyaya yekuti vanoona kuti hatina cheuviri chekuvaka, saka tikatomurodza at least aenda kumurume wake one mouth less to feed. Mapaona. Saka isu like the master of my project atinoitawa ari at a small scale. Hatina rubatsiro ruzhinji like mari yakawanda yekuti tichinje zvinhu izvi zvinenge zvichiitika mumaruwa senyaya yatakatarisana nyaya yepoverty. Tinongota izvozvo zviviri zvekuti at least mwana haave desperate. Zvanozva tinai tikadyara miriwo yedu tika every week muri kutengesa takashayana pakati pedu tiri kuwana kana 20+ per person. At least zvinoreduce risk yake because ane alternative. But chatinenge chiri chishuviro chedu ndechekuti nyaya idzi dzinoda kuadraswa kugadziriswa at a macro level. Inyaya inotoda kuti hurumende inge ichigadzirisa because ndiyo ine responsibility yekunge ichiprovida for macommunities. Zvese izvi zvandatichinzwa kuti hakuna mvura, vanhu vari kufamba vari kuzonorara kumabhoho. Ibasa rehurumende kunge ichiita izvozvo macitizens avo. But isu seorganization toti aiwa hatingamiri vana vasikana vachirorwa everyday. Ndezvipi zvatinokwanisa kuita zvidiki diki zvinogona kuita kuti tireduce risk yavo kana kuti vasave desperate steric. Saka ndozvatinopinda tichibatsira nemaprojects madiki iwavo atiri kuita. Asi kuti vanhu maruwa matiri kuenda vaakuzviziva kuti imhosva ende mukatoenda vanonigisina but vari fesi nemasituations iwawo anovafosa kuti nyange vachiziva kuti chitiko chakaipa kurodza mwana zviri kungoitika mumaruwa.
PJ, mombobata makadaro sisavadye nemi sisi Lorin tombo since muri ipo panhare mbobatai makadaro tomboenda kuna PJ.
Yeah, unkosazana Lorraine Magdalene ukhona pha eMelika ubeke wangena kuhlelo lwethu esebenzisa ubulembi ku Facebook ebuza ukuthi kambe labo abazali abayindisa abantwana nxa bese sebancane bayabotshwa na. Unkosazana Beatrice Savage yena ke usebenza lenhlanganiso ethwa Roots esebenza lamantombazana kanye labesifazana abasakhulayo abasifazana bonke nje basemaphandleni kunhlelo ezehlukeneyo bebacebisa ngamalungelo abo ukuthi bayabenelisa na ukuya emthethweni nxa kukuthi babe bephanjanisele. Watsho yena wathi na yebo usungumthetho kumele abotshiswe umzali oyendisa umntwana sisemncane. Kodwa ke okuyimvama khathesi yikuthi umthetho lo awukalungisiswa lokhe umunyethwe isisekelo sombuso awukalinganiswa ukuthi le abayithi yi-alignment ukuze usebenze ngempela. Yikho uzafumana ukuthi kwezinye indawo emaphandleni abakabi lolwazi lona lolo ngenxa yobuyanga bayendisa abantwana belokhe besesebancane. Yikho ke bebelokhe bephendulana uLoren la ibuza ukuthi enanana imbuza ngamalungelo owesifazana wasemaphandleni ekhanya ikhathazekile. Ikanti ke khathesi sesilomunye umasotsha osemberengwa. Siyakwamukela kuhlelo.
Hello, how are you?
Amuta amukhulumi.
Utaura.
Ukhuluma ukhulume. Ungaba umasotsha wangapho ungakhulumi.
Aiwa tinokuchingamidza iva masotsha pano pachirongwa.
Hai, zvakanaka yemakadi.
Aiwa tiri wadi, tirikunzwa muri kuti imi muri kumberengwa. Takatarisa nyaya iyo iri mugango, nyaya yemadzimai ekumaruva kuti zviri kufamba sei, mombotipawo zvamuri kuona zviri kuitika ikoko kumberengwa.
Zvandiri kuona zviri kuitika ndezvekuti madzimai chaizvo izvo ndiwo akabata backbone yeproduction mumaruzevha.
Ehe.
Kuenda kuminda, kutakura mvura, source of nini, of energy, ndikangoti mvura, type source of energy, yakaita sokuti huni, nemvura zvese. Asi, chandiri kunyatsoona ndechekuti, pane zvimwe zvinoti madzimai ekumaruwa asimukire, vanorarama nokurima,
saka
tikatarisa climate yedu iri kunja, kuchinja kuri kuitika climate. Kwakudawo kuti zihurumende dzigone kubatsira kuti vabatsiridzwe kuwanikwe mvura
nokuti
mvura yekunaya chaiza haichanyatsowanikwa. Zvimadhemu zvidiki zviripo ukatarisa vanozviutiliza kuita miriwo kurima bhino zvakadaro, of which it is very good. Asi tozowana kuti madhemu iyawo anogona kuzopera mvura vosara vachitambura, uyezve pakumvura dzekuchera chaidzo idzo vamwe vanofamba madhisinzi akakura anorwadza zvekuti zvaidawo kuti vabatsirikane nekuti mvura ive pedo vaite mabohos kana kutoita mabohos okuirigirika chaiwo chaiwo kuti vabudemi.
Aiwa, vamasocha, saka hapanawo madzimai ari pedo here pamuri ipapo timbovasumudzirawo nhasi sezuva ravo ranga riri kuremekedzwa nemusi wemugovera?
Varipo medium
katimbonzwa. Vanongotaurawo tinzwezwi.
Halo.
Halo, mai mulochwa, makadiko? Mai masocha. Aiwa, tiripo, taona mamuri kupembedzwa. Imi madzimai ekumaruva, meno muri kunzwa iri mugango, nhasi rungotarirawo kuti ndezvipi zviri kusangana nemadzimai ari kumaruva. Mombotitsananguro imi mai masocha.
Tinotenda tapindawo muchirongwa.
Tinotofara kuti kumapinda.
Kumbirawo kuti taikwanisa kuwanawo rubatsirowo rwekuti tiwanewo mvura inoita kuti tiwanewo kurimawo magadheni. Tiwanawo zvinotibatsirawo semadzimai ekumaruva, tenge tichiraramawo nemagadheni. Saka tinenge tichida kuti tiwanewo mvura padhuzewo, tichikwanisa kurimawo magadheni, tiwanawo mari dzinotibatsirawo kumaruva.
Ehe, asi muna akanzura here kana MP ikoko kunzvimbo kwamunogara kumberengwa, uyezve vari kutii pamunombotaura nhuna dzamuri kusangana nadzo?
Vari kutivimbisa zvikuru kuti zvinoita vachatigadzirira, asi tichine tariro yekuti vachatiitira.
Ehe, aiwa nastafara nekuti vamasocha taitoita zvokubvunza kuti mama varipo here. Saka imimi next week munofana kudzoka zvepachirongwa pana pandechenyu madzimai.
Munongotifonera panhamba idzodzi.
Aiwa, pakanaka, tinokutendai chaizvo, muve nezuva rakanaka. Motitenderawo kuna vamasocha vakudutai kuti muuye panharapa.
Zvakanaka.
Ehe. Okay. PJ, as you heard there, we heard from my Masocha. We first heard from Mr. Masocha. And he was talking about some of the issues that they are facing in Berengwa. In fact, he was actually saying he was, you know, hailing women, that rural women are doing a lot. They are the backbone of the rural areas or the backbone of the country. They are the ones that till the land. They are the ones that go to fetch water. And really, then I asked him that, can we speak to my Masocha? And he brought her on, and she was just talking about some of the issues that they're facing, especially lack of water for them to do gardening. But Masocha, I think it's a phone in Aran. She has yelled to Muchiripo Irab.
Muchiripo?
I want a pizza name. You tender, eh? Tosotara nemu nemu nguva. Tinotenda. PJ, you seem to have another caller.
Ngilo mnewetu John Baleni Slovela. Siyakwamukela kuhlelo.
Malianizo.
Hello.
Hello.
Yeah.
Malianizo.
Yeah.
Yeah. Who can you do it? Very fatal, little woman. Oh, Mama, my band, then lava by a soup, they are a cool. Ulama, okay, this is when I did Kuluma now. I am Zagala, Emma Tropi, Langap, put on up a specialist novel. A bulan to a jalo. Oh, Mama, by a soup, I'm a right, I appeal on Kuluma so. Kulumi mama o bila serialsi betul, apa umpo jangan kelabang mana pun, ibu cikgu angan jagalang film angan film angan malu aziana ini dengan Islam ibu cikgu, apa baju mafaga ceri wafir apa, mana masa kalseru mama lawa ni zaman ni dapat kita baca cekot alshua, aku ni susu susu.
Ia. Ia
dalam dulu lagi sama sama, ika kulunya. Angas kita ni aku yang kain, dan kita bawa bawa kantin baju bawa ni kita tulis di suku mama sendiri nampi.
Yeah, wena ini ke kena ngapu eskabin, ules kunda eskabin.
Aiy, mina eskabin yang ini les kunda, kita umum tinggi wama wawe human rights.
Yeah.
Oh, janda juga cawan tu bahasa kebahas, bahas nama rasa. Luguma faalu kambanda. Kau tadi kata si manusia seperti ini jangan ini Jesus. Cila bantu saya pun juga, pada bantu apa cila pun apa. Aba responsif begitu apa kau mula bawa mama lawa. Aba responsif begitu mama lawa. Ini seperti cuma lini lawa ahambanda. Cuma lini layu pulau.
Jangan
lalu batere si mama tak.
Yeah. So ke selike lakhuluma na labameli besigaba abangaba ngamakansela abangaba ngamalunga edalile parliamente njalo kulezi inhlanganiso ezamagqwetha zona lezi kulenye inhlanganiso engiyaziyo ukuthiwa iWild Women in Leadership Development abavame ukwenza izinhlelo zokuyafundisana labo mama njalo be engage amakhansili loba abakahulumende.
Right, that is a one.
Yeah.
Okwakuqala ngiyabona mhla umhlangano uyekhuluma ngokuvotelwa yini ngambuza ukuthi sifanele sizokuya yini.
Yeah.
Jay. Well, I think we've lost our caller right there.
We seem to have lost him, but he was posing a very pertinent question and a very important question too. He seems to be so passionate about the women's rights in his area of Silobela. And I asked him, he said there are no organizations that work in that area to conscientize these women about their rights.
Mm.
They are really suffering and... They go through a lot.
Mm.
Then I asked him, have you ever talked to the people like the MP, the councillors, and so on, and other organizations?
Mm-hmm.
Because I know for one, the organization Wild also works in that area. And that's when we were cut off.
And he sounded very lamented about the situation in his constituency. But before we go further, we'll take Sisi Janet Makadi Varkunyang. Hello, Sisi Janet. Ah, nasi trukufara tambons go Vakunyanga. Ah, nastafara. Chichiti sana nguroko kwa kamira sei kukunyanga ugo. Itafara shua.
Ah, ndafari ndia zubati rangu pakati.
Ehe.
Chungwache kurozo ya kewana wachiri wazi.
Ehe. Asitatru kunyanyo utarisashe. Nyayaye kuti imise madzimai vari kugara kumaruwa muru kuzvigona sei.
Alrighty.
Saka parishi. Aiwa, ndinofunga ndo
nenzengu ungatoti kuti makwacho hakuna zvakunobatsira nemhaka yekuti unenge watoshaya
Aiwa, tinotenda Janet. Ameno kana mamuruda kutaura, mamuru kutaura nyaya yekurodzwa kwevana vachiri vadiki. Munogona kutaura yenyu tinasisi Beatrice vadyi varipo verutsu. Tinogona kuvadedza zvekuti vakwanise kunzwa zvamuri kuda kuvhunza. Misavadyi ameno kana muchiripo munzwe. Mutaure nasisi Janet. Beatrice Savadyi muchiripo here panhare? Hello, Beatrice Savadyi. Pana sisi Janet vari kunyanga pane zvavari kuda kuvhunza panyaya dzekurodzwa kwevana vadiki. Sisi Janet taura yenyu na sisi Beatrice.
Hallo.
Sisi Janet.
Inini chikumbiro changu changa tiri sekuti muzvikoro azaita here kuti muende muzvikoro nemhaka yekuti dzimweni dzenguva wanawa wari kuruwo rwasiri wadii kuridza nekuti kuchikoro kwaari kuenda ari kushaya dzidziso yakanyatsa kuwatiko. Saka wari kukwanisa kuva wanoenda zera ravo risati rapani so vapo ndo pandiri kuchemawo napo ipapo hameno munopaona wasii.
Tinotenda sisi Janet, muzvirongwa zvatinoita tinoshandawo futi nezvikoro asi munoona kuti taipera mwana iri kwese inoda kuti mai vachirovedzera kumba, baba vachirovedzera kumba, tese tinogara yatinoti family unit tichibatsira kuti mwana uyu ange achigona kuita sarudzo dzinoita kuti asapinde mukuroorwa chiri diki matichawo nekunerisaidi achirovedzerawo. Saka zvinoda kuti zvese kumativi ese anga achibatsirana kuti tichengetedze vanasikana vedu asi tinoshandawo nezvikoro zvakare tipa dzidziso imwe chete iyoyo.
Hakumba mati mubereki hamboregeri kutaura tidai mwana wangu ukaitawo zvakanaka zvakanaka zvinobudiwa asi manje ndinoona dambudziko riri kuzvikoro vana vachitofamba kubva kuzvikoro unoona zvakasiyana-siyana zvinoitika. Saka ndofunga wakambopuwa dzidziso wanasikana wakaungana wese pamwe chete ndinoona sekunge kuti zvichida zvinogona kuvaparisira.
Aiwa, ndinotenda sisi Janet nezvamuri kutiudza kuti tinge tichiitawo tichachiwedzera dzidziso yatinopa nekuwedzera vhichi yedu kuti tinge tichisvikawo kwese ikoko kwamuri. Ndanzwa nge manzi muri kuchipinge here
vari kunyanga asapa muzvari Savadyi na sisi Janet. Ndichambokuti batei muromo mbijana, nguva yedu yatidyana netimbopa sisi PJ vangoti gagaga mune zvamataura imi muri vaviri tozodzoka kwamuri. Asi sisi Janet tinotenda muve nezwa rakanaka PJ.
Azvita
unkosikazi Janet webuza lapha ikhuluma ngehlelo zakwabo ezenyanga ukuthi labo bayafisa ukuthi ngabe abenhlanganiso ezizimeleyo ezeRoots lazo ziyafika khona ngale lapho abakhona. Usavajike laye waphendula wathi hayi baza kwenza njalo.
I think we've lost someone there, but PJ, as you were saying, we also have a very interesting contribution on our live stream. I think I showed you earlier on, PJ, from one gentleman who's alleging that, you know, do rural women even know about this day? Are people, women's organizations just using it to get funds from donors? But that's an interesting observation. And judging also from what our male caller earlier on, who you were speaking to and got cut off, his concern also was, is the word reaching out to the rural women about this day and its importance and how important they are?
He was really passionate about it, and it's so unfortunate and so sad that we got cut off. But he had several points that he wanted to put across, especially to the civic organizations that help out women, as well as even our politicians and our leadership.
PJ, time is not on our side, but would like to thank all those that live streamed with us, and also Miss Beatrice Savadyi for having been our guest, and Miss Honorable, forgive me on that one.
Yes, Tembile Mlojo.
Yes.
For Matebelele and South.
For having been our guest. And also Cecil Orin, who came in, and all the callers that called in today. We really enjoyed hearing from you. I'm Marvelous Mhlanganya Huye here in Washington.
I mean, our president is Jeremiah and City as we get to Wildfanayo. Nyevigeliza yungaskati sinye, lapo esereslulunya ushelo, asiishu zeni bomama.